Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 21, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vadaidza zvakare mapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kunhaurirano dzechipiri dzekuedza kutsvaga nzira dzekugadzirisa nadzo matambudziko ari munyika. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mangwana riri kuita musangano waro wekutanga weNational Council. Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasvitsa makore makumi mapfumbamwe nemashanu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vadaidza zvakare mapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kunhaurirano dzechipiri dzekuedza kutsvaga nzira dzekugadzirisa nadzo matambudziko ari munyika. Musangano uyu unonzi uri kuitirwa kumuzinda wemutungamiri wenyika weState House. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaObert Gutu vaudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba yekukokwa kumusangano uyu uye umiriri hwebato ravo huchange huri kumusangano uyu. Asi munyori mukuru weMDC vaDouglas Monzora vaudzawo Studio 7 kuti havana kuwana tsamba yekuvakoka kumusangano uyu, vachitiwo ivo kunyange dai vanga vakakokwa kumusangano sebato vanga vasiri kuenda. MDC yava Nelson Chamisa haina zvakare kupinda musangano wekutanga wakaitwa navaMnangagwa nevatungamiri vemamwe mapato kutanga kwemwedzi uno. Bato iri rinoti rinopokana nenyaya yekuti misangano iyi yeitirwe kuState House ichikokerwa navaMnangagwa, avo MDC inoti haicherechedzi kuti ndiwo mutungamiri wenyika. MDC inoti panofanirwa kuitwa nhaurirano dzinokokerwa nemunhu asina kwaakarerekera uye dzichiitirwa kunzvimbo isiri muzinda weState House. Vemakereke vari kuedzawo zvakare kuita misangano yekuyananisa vezvematongerwo enyika nechinangwa chekuunza kugadzikana munyika. Makereke aya akaitawo musangano wekutsvaga nzira dzekugadzirisa zviri kunetsa munyika, asi vaMnangagwa havana kuenda kumusangano uyu. Asi vakatuma sachigaro webato ravo amai Opa Muchingurika Shiri kuti vavamirire. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mangwana riri kuita musangano waro wekutanga weNational Council uyo unonzi uchaziya nzira dzekuita nadzo misangano yeCongress kubva kumatunhu maduku kusvika kumusangano mukuru wenyika yose. Munyori mukuru weMDC vaDouglas Monzora vanoti musangano wemangwana uyu ndiwo zvakare uchabuda nezuva rekuitwa kwemusangano mukuru weCongress uyo uri kutarisirwa kuitwa gore rino. Vanotiwo musangano uyu uchatarisa matambudziko akatarisana nenyika kusanganisira nyaya yemhirizhonga yakaitika mwedzi wapera. Utungamiri hwebato iri mumatunhu akawanda hunonziwo hwatotanga kusoserana nzira uchiedza kuvharirana kunze zvikuru pakusarudza vanhu vachakwikwidzana nemutungamiri hwebato iri paCongress vaChamisa. Asi vaMonzora vanoti bato ravo harisati rabuda nenzira dzichateverwa pakudoma mazita evanhu vachakwikwidzana muzvigaro zvakasiyana-siyana, vachiti izvi zvinoitika chete mushure memusangano wemangwana pachiteerwa bumbiro rebato. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hongu, tine musangano weNational Council wekutanga gore rino. Misangano weNational Council inoitwa after 3 months dzega-dzega, zvichireva kuti pagore tinoita misangano iyoyo kana kuti ka4. musangano wakakosha nokuti tine zvinhu zvakati kuti zvatida kuti tikurukure nezvazvo. Chekutanga tiri kuda kutaura nenyaya yezvakaitika munyika muno mumhirizhonga yakaitika nekusungwa kwakaita vanhu nekukuwadzwa kwakaita vanhu, tichipa vanhu vedu gwara rekuti tichafamba sei kubva pari zvino. Chechipiri tiri kutaura nenyaya yokuti strategy yedu isu CMDC kubva nhasi kusvika patichasvika kusarudzo dza 2023 tinenge tichifamba sei kumadistrict, kumawards, kumaprovinces pamwe chete nekunational yatinoti strategic plan. Saka tichiturira kunational council nokuti takaita inonzi strategic planning senational executive pamwe chete nenational standing committee. Saka takunoiturira kuvazhinji kuti vaone kuti zvatakaita ndizvo here kana pane zvinoda kugadziriswa zvobva zvagadziriswa. Tiri kunokurukura zvakare nenyaya yekuti Congress yedu iriko gore rino. Congress iyi iCongress yokuti panenge pachisarudzwa vatungamiri vakuru kubva kuna president kusvika kune nhengo yekupedzisira yestanding committee.
Tiri kutoona patoita kutaura kwakasiyana-siyana imo mumapepanhau nemumasocial media umu vamwonzura. Vamwe vachitaura kuti kune kwatone kusarudza nyama nerupanga kuti ninge hafananga achipinda kukwikwidza musarudzo kana kuti kupinda mucongress nezvimwe zvakadaro. Tiri kunzwa kuti muri kutodaidzwa kumatunhu muchigadzirisa nyaya idzi. Zvakamira sei?
Nyaya iripo ndeyokuti kune vanhu vanotya kupinda mumakwikwi. Vanotanga kugadziridza nyaya pangava pawadhi anotanga kuti chairman wepano havakwikwidzi ndanzi nevatungamiri. Ndini ndofanira kunge ndiripo kumaprovinsi nekumadistrict ndizvowo. Kunational kunenge kwaanazvo zvekuti chakati hachibatwi chaka. Ndizvo zvatichakurukura mangwana izvozvo. Nokuti isu seMDC tine gwaro redu rinonzi constitution. Ndiro ratinenge tichiparurira vanhu iroro tichivataurira kuti zvichafamba zvakadai 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 zvakadai. Vanhu vasateerera zviri kubuda muma social media, zviri kubuda muma WhatsApp, muma Twitter, nokuti muma Twitter imo nemuma WhatsApp munopindira vavengi vebato redu vorwisanisa mutungamiri uyu nemutungamiri uyu.
Saka chii chamungataurira nhengo dzenyu matunhu akasiyana-siyana? Nekuti mune mamwe matunhu vatotanga kuti hatisi kubvumidza vamwe kuti vange vachinominetwa kana kuti zita ravo ringe richipinzwa muheti kunze kwezita remutungamiri webato chete.
Izvozvo vakandemiri ndingangotaura zvangu zviri general. Chekutanga ndechekuti bato redu rine constitution. Ndozvatinenge tichirimaindana izvozvo. Kana munhu aine munhu anenge achitsigira anongotsigira munhu wake iyeye. Anogona kurekruta kana kumobhiraiza vanhu kuti handei tinovhotera nhingi, kwete kurambidza vamwe.
Munyori mukuru weMDC vaDouglas Mwonzora vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasvitsa makore makumi mapfumbamwe nemashanu ekuberekwa nhasi. Vazhinji vanoti vaMugabe vakakwanisa kuunza hurumende yekuzvitonga kuzere pavakatanga kutonga, dzidzo, ivhu kuvatema uye nekuremekedzwa kwenyika kunyanya dzemuAfrica. Vamwewo vanoti vaMugabe vaitonga nechisimba uye vakauraya upfumi nekumbonyekedza kodzero dzevanhu. VaMugabe vakabviswa pachigaro nemauto munambudzi 2017. Mutungamiri wesangano rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vanoti vaMugabe vane zvakanaka nezvakaipa zvavakaita, asi vazhinji vanoshishikana nekutyora kodzero kwavaiita. Mavelas Musanganya weStudio 7 abata vaMaduku kuti tinzwe maonero avo.
VaMugabe chiri chivakanyanya kuti chandiri ndikatarisa ndoti vatadza ndezvekuti sezvati kuti havaiko zvino zvi kuti zuva rekupemberera bhedhibhe ravo harina kuzowana uremu, nekuti vanhu vanenge vachingotarisa nyaya yekuti vaingoda kuita ivo chete vanotiungamirira. Pautungamiriri hwavo havana kungobvira vaonawo umwe havanoti vaimupa masimba kubvira vanga vari mavice president avo kana cabinet yavo, vaingoramba vachikudzira simba richiramba pavari ivo chete chete. Number one. Number two, ndinoratidza kuti chinhu chavakanyanya kukanganisa pautungamiriri hwavo ndechekuti havana kumbobvira vabvumidza kuti vanovapikisa pautungamiriri hwavo vararame, hatiti mahuman rights. Vazhinji vane upenyu hwakaparara pavaida kupikisa vaMugabe. Saka ndochinhu chavandirino chavakanyanya kukanganisa kuti nevanhu vakawanda vakatoshayikwa, tingati vakadisapia, zvishayikwa kana kukuvadzwa nekuda kwemaitiro kuitiro ava mugabe kuti vamugabe havapikiswi vainya kuda kuti vaite one party state kuti Zimbabwe ingaingotungamirirwa nemunhu umwe chete yeti nguva taakurarama inguva yekuti yakutarisa kuti nyaya dzejekerere nyaya dzegusha ruzhinji nyaya dzekutambirawo pfungwa dzevamwe yatingati coexistence netolerance vamugabe vanga vasina pfungwa idzodzo saka izvozvi zvipava tiri kuti rakarangarira zuva ravo ndozvo zvatinofungwa dai vatungamiri vanozouya kusangasangana pano vamunangagwa nevamwe vari kuda kuzoita vapurezidenti vazive kuti kodzero dzevanhu dzinokosha upenyu hwemunhu haungafanani newehuku kana hwemombe kana hwemhuka hunongoparara
tichiona kuti vamwe vanhu vazhinji vakafara pakabviswa vamugabe pachigaro asi pari zvino vanenge vari kuti ivo vamugabe vaive nani pane dzimwe nzvimbo chii chasanduka pari zvino
tingangoti panga pachibviswa vamugabe pachigaro vanhu vakanyanya kutarisa zvakanyanya vachifunga kuti pamwe vamunangagwa vane zvavachazoita zvatiri kuona kuti zvizhinji taingofungidzira takafarira inonzi n'anga inobata mai zvakawanda zviri kunzi hurumende yanhasi iri kutadza kuita zvekuti ndo patinenge takuona kuti zvataishoropodzawo vamugabe zvatanga tichifungidza vamugabe vari kutadza zvimwe zvacho vanga vatori nani dzimwe dzenguva kune utungamiriri hwatiinahwo
zvii zvamungati imi vakanyanyogona makatarisa mabasa avakaita tichitarisa zvataakuona mazuva ano pasi peutongo hwavaemarson munangagwa
tingati vamugabe chinhu chevakanyanya kugona chandinotiwo inini vakakwanisa kuti munhu anogara muzimbabwe vakakwanisa kupa vanhu yatingati sense of pride kana kuti munhu kana ari ezimbabweni anonyatsa kufunga anozvikoshesa kuti aiwa inini ndakamira ndinozvitonga munikutona kuti vazhinji vechidiki kana kuti vazhinji vanoita kana even zvematongerwo enyu kana zveupfumi vane self confidence dzakanyanya yatingati sovereignty saka self belief ndo chinhu chandiriona chavakanyanya kuita nekuti munoona kuti nguva zhinji vamugabe pavanenge vachidhila nenyaya dzavo dzematongerwo enyika vairamba vachisimbisa nyaya yekuti isu sevana vezimbabwe isu semaafricans saka vaipa kapfungwa kekuti uzvekakudada kuti ndiri muzimbabweni tinoona kutiwo vamwe vazhinji vari muafrica kunyanya dzimwe nyika vaitoshuvira dai vapurezidendi wavo anga ari vamugabe nenyaya yematauriro avanga vachiita kana kuti maadreseri avaiita nyaya zvatingati dziya dzepatriotism dzekuzvitonga
vanga vari vaclarice madhuku mukuru wesangano replatform for youth development vachitaura namavelas muhlanganya uye westudio 7 vari kuchipinga kunyange hazvo hurumende ichipemberera zvisungo zvakadzikwa nebhanga guru renyika nezuro ichiti zvichavandudza upfumi hwenyika dzimwe nyanzvi dzinongorora nyaya dzezveupfumi dzinoti zvisungo izvi zvichabatsira chete kuuraya upfumi hwenyika gavhuna vereserve bank of zimbabwe dr john mangudya vakazivisa nezuro kuti uremu hwebond note hahuchaenzani nehwedhora rekuamerica zviri pamutemo vakazivisa zvakare kuti vemabhizimusi vava kubvumidzwa chete kutara mitengo vachishandisa mari yeRTGS dollars asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vacalvin manduna avari kuita zvidzidzo zvavo zvephd pahoward university muamerica vaudza mutungamiri mukomo westudio 7 kuti havaone matanho avamangudya aya achibatsira zvachose
zvakataura vamangudya nezuro zvakafadza vamwe pakuti vakabvuma reality yekuti 1:1 hapachina vakabvuma kuti rate ritange kuflota vanhu vachitenga willing seller willing buyer and parallel market ndo inenge yakudictata rate saka vanhu vakafara nazvo vachiona kuti pamwe zvicharava kuti mari inenge ya freely available muekonomy asi ina handisi kunyanyofara nazvo nekuti vamangunja vakanonoka kubvuma reality iyi vamwe vese vanga vazvibvuma kudhara vachizvitaura kuti 1:1 yamuri kutaura iyi haishandi vakaramba vakabatirira 1:1 fiction so it was very reactionary of Mangudya kuti aite zvaari kuita number 2 vabva avhura musuo kune rimwe dambudziko redollarization dollarization yes inobatsira nyaya dzestability asi inobva yauraya competitiveness yeeconomy especially for maexporters edu muchiri kuyeuchidza dambudziko redare kuti macosts evanhu anenge aa maus dollars and so hatisi nyika inoproducisa maus dollars saka todzokerazve kunguva yaya yekuti vanhu vanenge vakakuwacha madhollar nesipo nedambudziko rekushayikwa madhollar RTGS ichatanga kuluza value because of inflation yatiri kudza kuti yasvika 10-year record RTGS ichatanga kuluza value also because of devaluation ichatevera inevitably because hatina mareserves ekudefenda local currency Saka pane madambudziko akawanda achatevera monetary policy iyi. Ndokuona kwangu.
Asi pana chinhu chimwe chete here vamanduna chakaitwa navamangudya nezuro chamuri kufarira?
Hapana, hapana. Because ndoona kuti vamangunja should have put all options on the table. Kwete zvavari kuita zvekuda kubatirira bond iri. They are prolonging life rebond. Ndakafara zvikuru nezvekutaura piti. Achibvunza kuti kusei musiri kutaura nyaya yerand. Kana monetary policy ichikunetsai. We must never lose sight of context when we discuss this thing. How many currencies have we had in the last 20 years? No context yacho and vanhu vane confidence here. Nyaya dzese idzi nyaya dzeconfidence yevanhu vachaita ninyu whatever RTG RTGS dollar tapa mabera check chichi kwese kwatakabva. Ende handioni pachita confidence itsva pavaruma nezanupf panyaya dzemonetary policy. Saka ndowira nezvekutaura nambiti kuti dee madini kuoutsourca nyaya yemonetary policy zvazvinenge zvinokunetsai. Dee vakadaro ndingadai ndichifara.
Saka muri kuti nyaya yerandi dai vamboibatawo inyaya ingabatsira zvikuru kuti Zimbabwe ipinde murand union.
Not that I'm fixated kuti ngatipindei murand iroro. Asi ndinoti tingadai tichidiscussa ezema options angashande.
VaCalvin Manduna vanongorora nyaya dzezveupfumi vanga vachitaura nanhutungamiri Nkomo Studio 7 vari parunare muWashington DC muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvemitambo muSouth Africa amai Thokozile Hlasa vanoti vari kuenda kuSwitzerland kunotsigira mumhanyi Caster Semenya uyo akatarisirwa kupiwa mutongo unorambidza vanhukadzi kuti vange vaine simba rinoenzana nevanhurume mumiviri yavo kana kuti testosterone levels. Vachitaura pamusangano nevatsigiri vavo, mutungamiri weSenegal vaMacky Sall vati nyika yavo iri munzira yekusimukira munyaya dzezveupfumi. Asi vanopikisa vanoti zvikwerete zvenyika iyi zviri kuramba zvichikwira munguva yeutongi hwavaSall. Vana veZimbabwe vakawanda vanoti vari kushuvira kuti dai munyika maitwa nhaurirano dzekutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Izvi ndizvo zviri kukurudzirwa nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika pamwe nemapato avo vachiti iyi ndiyo yoga nzira inokwanisa kugadzirisa matambudziko ari munyika ayo anosanganisira ezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kutanga kwemwedzi uno vakashevedzera musangano wekutanga hwenhaurirano dzakadai uyo wakapindwa nevemapato ezvematongerwo enyika kunze kwebato guru rinopikisa reMDC nemutungamiri waro vaNelson Chamisa. Vemakereke vakashevedzerawo musangano wenhaurirano asi vaMnangagwa havana kupindawo mumusangano uyu kunyange hazvo vaChamisa vakapindawo rwendo runo. Asi vakawanda vanoti neimwe nzira vaMnangagwa vakapinda musangano uyu sezvo vakanga vakamirirwa nasachigaro webato ravo amai Opa Muchinguri Kashiri pamwe nevamwe vakuru mubato rezanupf. VaMnangagwa vanonzi vashevedza zvakare mapato ose akapinda mumusangano wekutanga kune dzimwe nhaurirano dzechipiri dziri kuitwa mangwana idzo dzinonzi dziri kuitirwa zvakare kumuzinda wavo weState House. Kunyange hazvo mamwe mapato audza Studio 7 kuti achaenda kumusangano uyu, MDC inotungamirwa navaChamisa inoti zvakare haisi kuenda kumusangano uyu. Izvi zvave kuita kuti vana veZimbabwe vabvunzane zvakare kuti saka matambudziko ari munyika anogadziriswa sei kana paita kudhonzerana kwakadai. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weMDC vaDouglas Mwonzora pamwe nenhengo yeCentral Committee yebato rezanupf vaJoseph Chuma. Tatanga nekubvunza vamwonzera kuti sei vasiri kuenda kumusangano uyu.
Nezvikonzero zviviri. Chikonzero chekutanga chokuti hatina kukokwa kumusangano iwoyo. Ndinofunga kuti musangano uyu wangokokwa mapato akaenda pamusangano wekutanga wakadedzwa kuseta. So hatingakwanisi kuti tiende isu tisina kukokwa. Hakuna meseji yatakapiwa yekuti tiuye ikoko. Chechipiri ndechokuti isu seMDC tinofarira kuti tinge tiine nhaurirano munyika muno. Makakava akawanda ari munyika muno. asi kuti nhaurirano idzi dziite nhaurirano kwadzo, panofanira kunge paina mutongi gawa, kwete kuti pange pachiitwa pachicheiwa kana kuti pachitungamirwa naamunangagwa pachavo, nokuti ndipo patiri kupokana ipapo. Tine zvatiri kupikisana nazvo navo, maitirwo akaitwa maelections, mafambisirwo ari kuitwa zvinhu, maurayirwo ari kuitwa vanhu, kurepewa kana kubatwa chibharo kuri kuitwa vanhu nemasoja nevasori pamwe chete nemapurisa. Saka tinoda kuti tiite nharirano paina mutongi gava. Hachizi chinyowani kuti tiite mutongi gava munyika ino yeZimbabwe. Takamboita vambeki, tikaita vazuma, tikaita wakawanda wanda vakuru vakuru vezimwe nyika vaiuya vachizoita vana mutongi gava.
Vachuma va munangagwa vari kudaidzira kuti munyika munge muine nhaurirano dzinogadzirisa zvinhu. Zvimwe chete zviri kutaurwa neMDC vari kudai paita nhaurirano dzinogadzirisa zvinhu. Nhaurirano dzashevedzerwa, havachada kuenda. Munotiwo.
Inini zvino ndishungurudza chaizvo. Mukoma wangu is a learned colleague and party yavo yakazara vanhu vakadzidza chose magweta ane mukurumbira wakakura chaizvo vechilidwa na advocate Chamisa chaiye and pamusoro pazvo ari mufundisi futi. Asi zvavanozoita uko ndinoperegwa nesimba kuti shua tiri kufamba pagwara rime chete here kana kuti tarashikirana pakati perwendo redu here pano hapo. Ndichireva kuti tinoziya kuti constitutional court ndiyo kodi hombe muno munyika yeZimbabwe. Yakataura ikapedza kuti our election yahwinwa navamunangagwa. Saka iwo semagweta, I thought they would understand it even better than everyone and interpreted kuvanhu vari pasi kuti vanzwisise kuti aiwa kwegore rino ra 2018 izvi zvavharana izvi. Ngatichienda mberi tichigadzira gore ra 2023 uko. Then that way we could start talking. Madhaloga ari kushedzwa na President Mnangagwa haasi madhaloga ekunotaura chinhu chakafuura kare kukotuko kukonkotuko. Idhaloga yekuti naiwe uchiona iZimbabwe iyakuda kuparara iyi. Toita sei sevana veZimbabwe tose, because before you are MDC, before you are ZANU-PF, uri muZimbabwe.
Ndizvozvo, vamonzora pindirai tinzwa.
ZANU-PF inonyatsozviziva kuti haizi nyowani panyaya yekutaurirana uku. Muna 1978-79 yakaenda kuLancaster House Conference pamwe chete nemapato angakasiyana vanosanganisira vana ZAPO, vana Rhodesia Front, vana UANC. Inonyatsoziva iyo kuti nhaurirano idzi dzakadzina mutongi gava. Havana kuenda vachinocheiwa naSmith. Vakacheiwa nevamwe vanhu vasiri vana Smith, vasiri vana Mugabe, vasiri vana Ngomo. Tikabvapo tikaenda kunhaurirano dza2008. Pano takacheiwa naMbeki nevamwe vake kukazoya vazuma. Nhaurirano dziri serious, nhaurirano dzine musoro, dzinoitwa paina mutongi gava. Saka hatifaniri kuita kuti vamunangagwa vaite zviya zvokuti vobika doro ravo, vomwa doro ravo, voridza ngoma yavo, votamba ngoma yavo, vobudirirwa neshavi ravo. Ndo zvavari kuita iko zvinezvi, kuti ivo mutambi wetsiwa kana kuti mutambi webhora woda kuita referee zvakare. Ndipo pane kupokana ipapo.
Maita vamonzora gaitinzwe kuna vachuma. Vachuma, chii chiri kuita kuti bato renyu rirambe kuti pange paine mutongi gava kana zvinhu zvese zviri pajekerere?
Right, chekutanga President vamunangagwa vakadaidza macandidates ese anga ari muelection ya 2018 kuti vaite map out kuti right nhai tinoibata sei, toita sei, toita sei. Asi bato ramukoma wangu rakabva rarama kuenda ipo paya kunogadzirisa program kuti tinozotarana sei. State House haisi ZANU-PF HQ. State House, as it is said, it is a state house. So the state, yes, the munhu wese muZimbabwe wese, whether MDC or ZANU-PF or ZAPU or whatever other party. Saka iyaya venue ndiyo venue iri correct kuti vanhu ngavaende kunosangana ikoko, because tiri kutaura nenyaya yestate yedu, tiri kutaura nenyaya yeZimbabwe yedu iyi. Saka hainei nenyaya iyoyo. And then nyaya ikutaurwa nemukoma wangu manje kuti vakuda mutongi gava. Dai vakaenda kakufirst meeting iyoyo, ndo pavakafanira kuita kumap the way forward, because vamunangagwa vakadadza vanhu first meeting yavo kuti vaititaura netione kuti tiri kufamba sei, tiri kuita sei.
Vanga vari nhengo yeZANU-PF vaJoseph Chuma vari parunare kuBulawayo. Manzwa zvakare kubva kumunyori mukuru weMDC vaDouglas Monzora vari parunare muHarare neStudio 7. Vasingaone vari kukurudzira hurumende nemasangano akazvimirira kuti vavabatsire nemabhuku emhando yeBraille kuitira kuti vana vari kukura vava nezvekudzidzira nazvo muzvikoro. Masangano anomirira vasingaone anoti zvakakosha kuti mabhuku emhando yeBraille awanikwe nyore kuitira kuti vana vasingaone vava nedzidzo inozovabatsira muupenyu hwavo mune ramangwana. Mashoko aya anouya zvichitevera kucherechedzwa kwezuva reWorld Braille Day uko kwakaitwa nezuro. Rachel West, Studio 7, ataura nenhengo yeCenter for Disability and Development vamasimba kuchera kuti tinzwe nezvezuva reWorld Braille Day pamwe nezvishuviro zvevasingaone.
World Braille Day izuva rinopembererwa pasi rose musi wa 4 January. Musi wa 4 January ndo birthday raanonzi Louis Braille. Louis Braille ndiye akauya nerunyoro rwebhuku runoshandiswa nevanhu vasingaone kuti vange vachikwanisa kuverenga. Saka idzi dzanga dzamhemberero dzekupemberera World Braille Day yakavako musi wa 4 January.
Vateereri vangade kuziva vakuchera kuti zvishuviro zvenyu zvanga zviri zvei pakupemberera zuva iri.
Chekutanga kuti vana vasingaoni vange vachikwanisa kuendera mberi nedzidzo. Zvakakosha kuti Braille inge ichikwanisa kunge iriko kuzvikoro kwavanodzidza. Chechipiri ndechekuti zvimwe zvidzidzo zvatinoita zvingava metsi kana kuti amwe masaienzi, even music, zvidzidzo zvinokwanisa kutodzidzisikawo neBraille, asi tinoona kuti mazuva ano Braille yanga isingatanyanyi kukosheswa. Saka shuviro yedu ndeye kuti tinge tichikoshesa Braille, tinge tichitsvaga nzira dzekuti Braille iyi inge iriko kuzvikoro kunodzidza vanhu vasingaoni kuti vange vachizokwanisa kuverenga nekunyora nerunyoro urwu, nekuti kubudikidza nekuverenga neBraille ndo pavanokwanisawo kudzidza vana perengo nezvimwewo zvakadaro.
Muri kuwana rubatsiro rwakadii kubva kuhurumende?
Ndingati nini, rubatsiro rwatiri kuwana rushoma. Sekuziva kwenyu kuti hurumende inenge ichingochema mari, ndo dambudziko ratiri kunyanya kusangana naro kuti hurumende inenge ichichema mari. Asi isusu shuviro yedu yanga iri yekuti dai hurumende yadzidzisa vamwe vadzidzisi vakawanda kuti vange vachikwanisa kuziva Braille uye kuti vange vachizokwanisa kuidzidzisa muzvikoro.
Hurumende inogara yakachema nerekuti zvaina mari yekuti iite zvinhu zvakawanda. Saka imimiwo sevanhu vane ruzivo nedambudziko iri, zvii zvingaitwe nenyika mukugadzirisa dambudziko iri?
Ya, chekutanga ngativirirana kuti mari hatisi chochinhu chikuru chinenge chichidiwa. Chekutanga maonero atingati mapositive attitudes ndo anenge achidiwa. Kana tichiti hatina mari yekuti zvinhu zviitwe, iko zvino hatitombozivi kuti vanhu vati vasingaoni vari muzvikoro vangani. Hatitozivi kuti vanhu vakaremara vari munyika munomu vangani. Hapana kana census yato yaitika kuti vange vachiverengwa tinge tiziva kuti vangani. Saka zvinhu zvakadaro ndo patingazotanga kutangira kuti chero mari yacho kuri kuti tiri kuitsvaka, tinenge tavakuziva kuti tiri kutsvaka mari. Nyaya yekuti hatina mari inongotaurikawo zvayo, asi tikavabvunza kuti orait mari yachona inodiwa i mari vanenge vasingatozivi. Saka ngatitangire pakutomboziya kuti vanhu vasingaoni vari munharaunda vangane, vari kuzvikoro vangane, vangangoda rubatsiro rweBraille, tochizoendera mberi tichitangira ipapo.
Pane kushushikana kuripo kune avo vanoda kuita mabasa ekutora nhau asi havana ruzivo rwokushandisa Braille. Zvii zvingaitwa kuti dambudziko iri rigadziriswe?
Ndingati zvandataura zvazvo kuti Braille inofanira kutanga kudzidziswa kutanga kuzvikoro zvepasi ichiuya kusekendari nekuzvikoro zvedzidzo yepamusoro. Tikadaro zvinozotibatsira kuti tinge tichikwanisa kuvana vange vachizokwanisa kushandisa Braille. Pare zvino dambudziko riripo nderekuti dzimwe nguva zvikoro zvazvo zvepasi vashoma vanokwanisa kudzidzisa Braille, vashoma vanonzwisisa Braille. Saka ndotangirei pasi, titangire nevana vanenge vachiri vechidiki tichikwira kumusoro kuitira kuti zvedu zvinge zvizokwanisa.
Avanga vari vamasimba kuchera nhengo yeCenter for Disability and Development vachitaura parunare muHarare naRachel Studio 7. Musakanganwa chirongwa cheWomen's Roundtable na8pm apo tiri kutarisa zvinoreva urongwa hwemari hwakaturwa nagavhuna webhanga guru renyika nezuro. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.